Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 17, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorambidza nhengo dzebato reCCC kuungana dzichicherechedza Day of the African Child kuchinhoi muchireme kusunga vamwe makumi manomwe nevasere nezuro muHarare. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti ichakamirira vanamuzvina bhizimusi vatatu vanosanganisira vaWiki noChivayo avari kufungidzirwa kuti vakaita zveuori kuti vape mativi avo panyaya iyi. Vatongi vedare guru reHigh Court vatsva vanotoreswa mhiko paine kurudziro yekuti uwandu hwevanhukadzi huwedzerwe mune remangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emuchinhoi nasa arambidza vechidiki vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuita mhemberero dzeInternational Day of the African Child. Izvo zvinotevera kusungwa kwedzimwe nhengo dzebato iri nezuro muHarare mushure mekunge dzaungana nechinangwa chekucherechedza zuva iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaAmos Chibaya avo vange vachifanira kutaura nevechidiki ava pamahofisi ebato ravo vati mapurisa amuka akazara pamahofisi avo zvekuti vechidiki havana kuzokwanisa kupinda pamahofisi kuitira kuti vacherechedze zuva reDay of the African Child.
Hauna kuna toendere mberi tadongosvikao kana zvakadaro tikati konai veduwe kodambudzikonderei zvikanzi hamuna kuzivisa mapurisa tikatozivisa mapurisa here tamusangana pahofisi yedu inozikama komusangano yose tinoita paofisi imwe chete iyoyo pasina madisturbance anomboitika manguva nenguva ko zvazodini zvikanzi hadi we are operating under instruction.
Vachibaya vaudza Studio 7 vari kuchinhoi kuti hapana kana munhu mumwe chete asungwa. Vatiwo vanoshushikana kuti vari kurambidzwa kuita misangano pamahofisi avo.
Saka ndinokadzi kachose kuti ko shuwa shuwa chinovhunduka mapurisa chimbori chiko kuti vanhu vaungana kuti vapemberere zuva ravo rinova recognized international day rinombozikamwa richingotiwa gore negore.
Takadai nhengo makumi manomwe nesere dzakasungwa kumba kwemumwe mukuru weCCC vaJameson Timba apo dzaipemberera Day of the African Child dzichamiswa pamberi pedare mangwana. Rimwe remagweta evasungwa ava vamarufu maNdevere vati vasungwa ava vane zvichemo nemabatirwo ava vakaitwa pavakasungwa nemapurisa.
Vazhinji vasungwa kana kuti vose vasungwa vakarohwa panguva dzekusungwa vakanyikwa mumvura inotonhora musunipu yepavatimba. Vanhu vazhinji vamwe vakachoka makumbo vamwe vakachoka maoko. Vazhinji vari kunge vachirwadziwa.
Vatiwo vamwe vevasungwa vari kuchipatara uye pari mumwe mudzimai akatyoka makumbo nemaoko.
Vazhinji vacho vari kuti vese hapana mhosva yavakapara nekuti vanga vasiri panzvimbo yejekerere kana nzvimbo inogona kuti munhu ani nani zvake anobva kwabva akarga achisvika ipapo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vechidiki vari kusungwa vachirambidzwa kuita misangano yokupemberera kodzero dzavo.
So kusungwa kwakaitwa vanhu ava mayouth even kurambidzwa kucelebrate zuva iri zvaitika kuchinoi zvinhu zvinorwadza chaizvo kana takatarisa kodzero dzevanhu vatinoti mahuman rights.
Zuva reThe Day of the African Child rinocherechedzwa gore rega rega musi wachikumi 16 pachirangarirwa kusungwa kana vechikoro vekusouth africa muna 1976 zuva iri rakatanga kucherechedzwa neafrican union muna 1991 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vatongi gumi nemumwe vedare repamusoro vagadzwa nhasi mushure mekusarudzwa neJudicial Service Commission. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati kugadzwa kwaitwa vatongi ava kucharetswa kutongwa kwedzimhosva munyika.
Chinobatsira kuti nyaya dzinge dzichiitwa nenguva dzisagarise dziri kumadzitare dzikasire kuitwa.
Mutungamiri wesangano rinomirira magweta munyika, Relo Society of Zimbabwe, Amai Rubidzai Matambo, vati wokuwanda kwevatongi kwakanaka nekuti kunoita kuti matare atonge mhosva nekukasika. Sivati havasufara nekushomeka kwemadzimai pavatongi vagadzwa nhasi. Pavatongi gumi nemumwe vagadzwa nhasi, vatatu chete ndivo madzimai. Vanoongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu, vatendai Ruben Mbofana, vaudza Studio 7 kuti kunyange kuwanda kwevatongi kwakanaka, zvakakosha kuti vatongi vaite basa ravo vasina divi ravakarerekera.
Asi chiri kutinetsa zvino ndechekuti tiri kuona kuti vamwe mazita ari paya pane vanhu vakadomwa nevamunangagwa, vanhu vanotozikana kuti ndo vakaita mukurumbira yekutongera vanhu vanopikisana nehurumende nemitongo yakaomarara. Kazhinji zhinji vachinyimwa kodzero dzavo dziri pabumbiro romutemo dzebheo dzekuti vatongo vachibva kumba. Taiona vahopo chingono vakatobhoo shungurudzwawo vachibvisirwa gweta ravo ravanga raivamirira vaBeatrice Mutetwa.
Asi vaziyambi vanogarotaura kuti vatongi vanoita basa ravo pajekerere uye hurumende haipindire pamashandiro avo. Zimbabwe yave nevatongi vedare repamusoro makumi mana nevatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Komisheni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yamirira kuti vanamuzvina bhizimusi vari kufungidzirwa kuti vakaita zveuori vachishanda nekomisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vazvipire kumahofisi ayo kuti vape mativi avo panyaya iyi. Vanamuzvina bhizimusi vanoti vaWikinel Chivayo, vaMike Chimombe navaMoses Mpofu vakadomwa nezaki mugwaro rakaburitswa nekomisheni iyi nezuro vachinzi vanogona kunge vakapara mhosva yekuchenesa mari zviri kunze kwemutemo mubasa ravanoti vakaita nezeki rinosvika mamiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica pakutengwa kwezvikwanisiro zvekufambiswa kwesarudzo dzakaitwa gore rapera. Vachivayo navamupofu vanonzi ndinodzokorora vamupofu navachimombe vanonzi vakanyorera gweta ravachivayo tsamba vachitaura nezvekufambiswa kwemari iyi. Tsamba inonzi nezaki iri kuburitsa uori. Vachivayo vanonziwo vanofanirwa kubvunzurudzwa nekuda kwemashoko ari kutenderera pamadande mutande anonzi ndeavo vachitaura pamusoro pemari idzi. Asi vachivayo vanonzi vari kuramba kuti mashoko aya ndeavo vachiti panogona kunge pakashandiswa michina yechizvino zvino kuvandudza izwi ravo kuti rifanane neravo. Hatina kukwanisa kubata vatatu ava kuti tinzwe mativi avo. Ngatinzwei mashoko asachigaro vezaki vaMichael Reza pavabvunzwa neStudio 7 nezvenyaya iyi.
Takaona kuti zvakakodzera kuti tidaidze vanhu tinyatsovabvunza kuti nyaya yavo iri kutangira kupi ichienda kupi. Hazvaigona kuti tingoti pangotaurwa nzi ndakakupa mari tovatati sunga yevanhu, kwete. Mutemo une zvaunofanira kuteedzera. Saka ndoo zvatanga takamirira, takazoburitsa statement taona kuti kwazvasvika apa evidence yaburitswa apa iyi inokodzera kuti tidaidze vanhu vacho vese vari kumenishenwa apa vauye vatitsanangurire tigowana pekutangira. Ndoo patava. Saka iko zvino shoko rakafamba, tinotarisira kuti vachauya. Kana vasina kuuya tinoenda kwavari. Pana Mike Chimombe, Moses Mpofu na Wikinel Chivayo. ndovane Mike Chimombe na Moses Mpofu vane document rakaburitsa wikini uchivayo ane audio ya akaburitsa saka toda kuvabvunza kuti patitsanangurire kuti apa vairere uko kuvairere towana pekutangira
avanga vari sachigaro vecommission inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vaMike Oreza vachitaura neStudio 7 vari muHarare. Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
MuZimbabwe yatove garo ziva kuti makaona veZimbabwe Anti-Corruption Commission kana mapurisa chaiwo akumhanya mhanya kwai tiri kusunga vanhu vari kumusoro soroko kana vari kudyidzana nevari kumusoro soroko, hapana chekupemberera, hapana chinobuda. Iye zvino takanzwa vakabhoyo pakabhoitwa mheremhere nevamai Priscilla Mfumira nenyaya yekuti kwakatorwa mazimiriyoni akawandisisa kubva kuNASA uko vachibonzwa vasungwa vabhonyimwa mabheo. Takazviona futi vanaiginesa Chombo uko vakabhovhiringwa vhiringwa corruption vazodidi vakazonza vana mhosva.
Asika iye zvino ZAC yati iri kutsvaga varume ava kuti izovabvunzurudza
kuchangoitwa mheremhere. Vari kutsvakwa vazodive vaendeswa kumatare asi muzoona hapana chinobuda apa. Pachirungu vanoti takutoziva ichinzi catch and release. Changozoita apa sekuona kwatiri kuita kuti ZAC ingoitawo senge yakumira mira inyaya ye mashoko akaburitswa ainzi akaburitswa navachivayo vachirekodwa nevamwe akatenderera tenderaya vachibata-bata mukuru wenyika nevamwe vanhu vari muzvigaro-garo umo vachiburitsa uori hwavo pachena.
Vaambofana mari dziri kutaurwa apa dzakakura idzi. Veruzhinji vangaita chivimbo chipi muongororo yanzi ichaitwa neZAC?
Kutanda nyadzi kwehurumende yevamunangagwa kwekuti isu hatidi corruption. Ndekuti zvazobuda muchiaudio record dingshia nyaya yeZAC ye 40 million hatina kutanga kuinzwa nhasi. Yakatoburitswa nemapepa nhau nemasangano anoburitsa nhau senyaya guva yapfuura iyo, asi hatina kuboona Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichiboita hanya nazvo. Zvazochinja nhasi chii? Takutongoona kuti inyaya yeaudio recording yakaburitswa iya ndopavakunzi ndokuti afumura president necorruption dzaiitika idzi.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye nezvemagariro evanhu akanaka vari mukuru wekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri, muchirongwa chedu chezvechitendero nezuro takaita hurukuro namufundisi Levi Kadenge au takati mudzidzisi wepa United Theological College muHarare. Chokwadi chiripo ndechekuti mufundisi Kadenge vakasiya basa kare pachikoro ichi uye vagere zvavo kumba. Tinokumbira ruregerero kuna mufundisi Kadenge nemhuri yavo pamwe nechikoro cheUnited Theological College nezvatingadai takakonzeresa nemashoko aya.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Toshimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende Israel waBenjamin Netanyahu vaparadza dare remakurukota ranga richitungamira hondo yemuGaza mazuva mashoma imwe nengo yepamusoro-soro yabuda muhurumende ichinyunyuta nemabatirwo ehondo nemutungamiri weIsrael uyu. Vaimbo vemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanoti bato ravo idzva reUmkhondo weSizwe richabatana nemapato anopikisa senzira yekusimbisa kupikisa muhurumende, panguva imwe chete richifambisa urongwa hwaro hwekupikisa zvakabuda musarudzo mwedzi wapera. Russia nhasi yati pane kutaudzana neAmerica pamusoro pekuti Pangango chinjanwa vasungwa vanosanganisira mutoro wenhauwe Wall Street Journal Ivan Gershkovich asiyati kutaudzana uku kunofanira kusapinzwa vatori venhau mukati. Gershkovich agara muusungwa muRussia kwenguva inodarika gore achipomerwa mhosva yekusora iyo ari kuramba. Nyanzvi dzezveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vatore matano ekuzvidzivirira kuti vasatapurira chirwere chedziwa kana kuti flu, icho chiri kutenderera neukasha munyika munguva ino yechando, hurumende ichidzikamisa veruzhinji ichiti chirwere ichi hachinei nedenda recovid-19. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Life Zambezi, avo vanoshanda pachipatara cheBelvedere Medical Center, vanoti vari kuona vanhu vakawanda vari kuuya kuzorapwa chirwere chedziwa pachipatara chavo, vachiti vanhu vanofanira kutora matanho seakatorwa panguva yedenda recovid-19 ekuzvidzivirira kuti vasatapurira dziwa iri.
Vanhu vazhinji vari kuuya kuchipatara vachikosora, vachipera simba kana kuti kushaya simba mumajoints, kukwira temperature, chururuka madziwa, kutemwa nemusoro nekurwadziwa nepachifuva. Vamwe vanotosvika pakutadza kufema zvakanaka zvekuti vanenge vato nemabayo. Do outbreak yatakatarisana nayo senyika yeZimbabwe.
Amai Rura Maibonde, mumwe wevanhu vakarwara nedziwa irori zvokuti vakatombofunga kuti yave COVID-19, asi pavakatestwa vange vasina.
Marwarira andakangoita ndoandakamboita 2020 na2021 ndikabatwa COVID, but ndakangoenda kwachiremba ndikati ndine flu ndokutongopiwa antibiotic ndatopedza nhasi tablet rekupedzesera, asi handisati ndanyatsoita zvakanaka. Chikosoro chacho hachiperi, iwo musoro kutema.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaItai Rusike vakurudzira kubaiwa kwenhomba yekudzivirira dziwa munguva dzechando, zvikuru kune vaya vakwegura vane zvimwe zvirwere zvagara zvichivanetsa pamwe nevana vadiki.
Kune vaya vaya vanenge vachikwanisa, tine mamwe maservice providers vari kutopawo nhomba yakangofanana nedzimwe nhomba dzakaibayiwa dzana COVID dziya. Kunotoriwo nenhomba yekudzivirira flu, asi chikuru ndechekuti ngatingorambai tichigeza maoko, tichishandisa masanitizers, tichipfekawo zvinodziya, tichidyawo zvinodziya, kuitira kuti tirambe tichidzirwa tisabatisa kuzobatwa neflu iyi, nekuda kuti flu iyi ingasa iri kurwadza.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vakurudzirawo kubayiwa kwenhomba iyi.
Zvaangonaka kubayiwa flu season isati yatanga. Flu season yedu inenge irimo munana May, June, July, mumuno nguva yechando inoyi ndopanotanga flu kunetsa. Saka munhu kabayiwawo kunana April ikoko zvinenge zvakarurama, nokuti nhomba inotora about 2 weeks kuti itange kushanda muviri mako. Flu chirwere chinogona kurwarisa vamwe vanhu, vagotorara muhospitari, vamwe vagotofa neflu chaiyo.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vanhu vane zvirwere zvinenge sugar, high blood pressure negomarara kana kuti cancer ndevamwe vanonyanya kuvhiringidzwa neflu.
Kuna umwe anotoshayika nokuda kweflu, hongu vachinyinochita flu inongopera yege. Kana munhu achiri mutano flu hongu inokwanisa kupera zviri nyore, asi kana munhu aine atoti maunderlying conditions BP, sugar, HIV kana cancer, zvinoita kuti immunity yemunhu, utano hwemunhu udzikire. Akazobatira vana flu ivava zvinokwanisa kuita wese zvokuguma zvakonzesa pneumonia, munhu okwanisa kutoshayika.
Asi gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti veruzhinji havafanirwe zvavo kutya uye kuti vasatevedzera zviri kutaurwa pamadandemutande kana kuti social media zvekuti pane vanhu vari kutofa nekuda kwedziwa iri.
Social media zvatiteedzeresa, tinotedzera mastatistics anobva mahospital medu or maproper reporting structures. But yekuti every month tinobudisa, tinawo mastatistics every month. Dai makateerera post cabinet briefing yemusvechiti yakataura kuti month by month we have got less cases this year than last year. It's only that year this year ma cases ari more severe, flu yacho iri kurwadza kupfuura yegore rakapera.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru makumi nemasere nezvinomwe 87,000 vabatwa nechirwere chedziwa kubva kutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Bazi rezve kuchengetedzwa kwemigano yeAmerica reUS Border Patrol nebazi rinoona nezvekuchengetedzeka kweveruzhinji mudunhu reTexas reTexas Department of Public Safety vabatana mukurwisana nevanopinza vanhu vasina magwaro ekupinda muAmerica zviri kunze kwemutemo vachishandisa mugano wekuchamhembe kweAmerica. Mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekuchengetedzeka kwevanhu muTexas anoti vanoita basa rekupinza vanhu zviri kunze kwemutemo ava vanoshandisa nzira dzepamusorosoro dzine nharirire, madroni, vazivi venzira pamwe nemaredhiyo, zvese zvichitungamirwa nechikwata chiri muMexico. America iri kuita dambudziko rekupinda kwevanhu zviri kunze kwemutemo inove imwe yenyaya dzinonzi dzichange dziri pamusoro mukutsvagwa kwerutsigiro nevachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika avari kushandisa kuchengetedzeka kwemigano mukutsvaga rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vesangano reAll Hands on Justice.
Ya, ndona sikuti inogona kuwa iri progress nekuti nyaya yekuimmigration especially vanhu vakupinda kumaborder especially kuTexas uku zvimwe zvacho zviri kukonzereswa nekusabatana kwemabato atinenge tumadepartments anenge achiona nezvekucontrola iyo traffic inenge ichibvapo. Saka ndogona kuti iprogress in the right direction yekuti at least vaite curb situation acho yekuborder. But now tichitarisa hedu kuti vanhu neuwandu hwavo masvikiro ari kuita paborder kuti vachave vane yatingati manpower here yekumeka sure kuti munhu wese abatwa, ndo zvatida kuti tichiona manje nekuti vari kushandisawo nzira dzepamusorosoro including nyaya dzetechnology nemadrone and all that stuff of which ndo zvavakagara vachingoitawo.
Asi tichiona kuti America inyika ine unyanzvi hwepamusorosoro munyaya idzodzi dzekushandisa chizvino zvino, mungaona here vachikundwa naivo vari kupinza vanhu ava zviri kunze kwemutemo?
Mapindiro ari kuita vanhu kana kuti masvikiro ari kuita vanhu paborder zvinhu zvatingati zvinotikacha madziri mbichana nekuti vanhu vakawanda ndoti zvokutamba nazvo. Kune anonzi macarnivals anenge achibva nekunana South America uku achipinda vachiya vachikemba muTexas imomo. Saka apa chinogona kuve chiri problem imanpower kuti vangave vane equipment here yakakwana yekuti vaone vachibata munhu wese anenge achipinda paborder ipapa. Pose border racho rakakura rinobva kuTexas richisvika kunana California. Saka pese ipapo panenge achida kuti paongororwe kuti vanhu vasapinde ipapo. Saka zvinhu zvatingati sezvo mabato ayabatana kuti zvinhu zvinogona kuita widen yatingati scope yavanokwanisa kuva vachikava paborder ipapo kuti vaone kuti vabata vanhu vanenge vachipinda zvisina mapepa muAmerica.
Tinozwa kuti vese vari kupinda vachishandisa nyika yeMexico vaMasie. America yatadza here kuita mushandira pamwe neMexico kudzivirira vanhu ivavo kuti vasatombobvira vapindawo muMexico?
Ya, America ine yatingati third country agreement nedzimwe nyika dzakaita seGuatemala neMexico zvikare irimo nedzimwe nyika dziri muSouth America kuti kana munhu apfuura nemunyika idzodzodzo haafanirwi kuva achikwanisa kuva achipotera kana achipinda muAmerica because ikokoko vari kuti vane atingati mainstitutions akasimbawo avari kugadzirisawo kuti vanhu vasave vachiuya kuAmerica kunoko. But izvi zvunhu zvokuti zviripo hazvo but vanhu vanoona sekuti America ndiyo nyika yokuti vakakwanisa kupinda vanokwanisa kushandurudzawo upenyu hwavo. Saka tichizoona vanhu vachizojambawo zvekare vachisvikawo kumaborder. Saka zvinhu zvatingati zviri challenging kuAmerica uye uwandu hwevanhu vari kusvika ipapapa hunodawo kuti pave ne yatingati manpower inopfurikidza izvo zvatiri kuona izvo. But let's wait and see.
Tiri kuona kuti America yatarisana nesarudzo muna mbudzi wegore rino. Zvinokanganisawo zvakadii nyaya dzesarudzo?
Ya, iko zvino tikuona kuti nyaya yeimmigration inyaya yatingati pachirungu iri topical, iri kutaurwa zvakanyanya. Ende iwezve tikuona zvekare kuti nyaya yeimmigration inyaya isiri kunyatsokubatwa zvakanaka zvekare neCongress. Saka zvinhu zvichave zvichitaurika pasarudzo izvi nekuti vaTrump vasati vabuda muchigaro vanga vane chinangwa chekuisa yatingati mudhuri kana kuti wall kuborder iroro reMexico richisvikawo kuna California. Saka zvinhu zvokuti kana zvichizotaurwa panguva yemaelections zvinhu zvichida kuonekwa kuti vanhu vari kufila here safe nezvekuitika kuborder kuMexico ko kana kuti hurumende ichazouya ichakwanisa here kuchinja zvinhu zvakadai so but zvinhu zvinototinetsei nokuwanda kwakaita vanhu kuborder.
Avanga vari nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vesangano reAll Hands on Justice vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Madi pa Studio 7. Dina hangu mukomana ndiri panapa pa Joni panapa pa Pitori ndiri pa Soshanguve. Ndinotaurawo nenyaya yezvenyika yedu. Nyika yedu inotinyadzisa. Ndo nyika yanga yakabudirira yakadarika nyika dzose kare. But ike zvino, inonyadzisa kwese. Kutanga kumapresidenti yoya kubhora. Kune zvese inongonyadzisa zvainoita. Hatizoti inochinjawo here. Tokumbirawo maybe. Kune vanokwanisa kuona varonganga hombe varo maprofita makuru vakwanisomboona kuti chinhu chirini gonye riri kuitisa zvinhu izvi kuti sararame zvakanaka munyika yedu chii zvese tinoita zvese but hapana kana chatinowana hai pakaipa ndo zvipiro kumhuri yeZimbabwe.
Pa Studio 7 maswera sei. Izvi zvimwe zvinhu zvongodo kuti vamunangagwavo vaite vachivhura maziso kana dai vari purezidhendi chaivo. Nokuti apa tarisai kuti South Africa vana Ramaphosa ndo vanotaura nezvousellout kuna Chamisa. Vanana Fikile Mbalula vachiti Chamisa nokuti unodyidzana navarungu. Nhasi ivo vari kubatana neDA hani munozviona. Saka nyaya iripo ndiyo kuti vamunangagwa vari kupusisiwa. VaRamaphosa vanoziva kuti kana Zimbabwe ikangowana mutungamiriri mumwe kana akaita savachamisa inoswera yamuka. Saka kumuka kwayo is obvious. Vana veZimbabwe vachabuda vaidzokera kunyika kwavo. Saka kurasikigwa kuchaitwa South Africa namaforeigners like Zimbabwe onotoziva kuti ikonomi yavo yakutoafektiwa.
Mapurisa eZimbabwe chaanogona kusunga vanhu veopposition ndozvavanokwanisa chete. Nyika kuti vaione kuti yaane zvigamba havazvioni. Izvozvizvi mukanatsokutarisa zviri kuitikaka kuti mubvunze kuti imari ngani dzachinjwa pamakore matatu kana manapera zvinoratidzo kuti inyika ine vanhu here kana kuti inyika ine utongi hwejekerere. Kukonewa hakutaurwi kunzi ndakonewa asi kuti vanhu ndivo vanoona kuti wakone newa munangagwa wakonewo kutonga ngavachipa hakwe chivhaya wako waanodo kupawo.
Ndiwini paJoza zano musoro wayo uri kukokai zano musoro wezaro uri kukokai ende havatarisi kuti vanhu vari kushanda sei bhikozi mwana wechikoro uri kusekondari $50 ticha wopuwa $50 musoro wezano uri kukokai kuti zano diranga riri bato rine vanhu vanofunga vaida vachipa vanhu mari dzinotenga kana $500 kana $600 kana $800 yakaitoda maticha yakari kuti tinopa mwana wechikoro mari isingabhadhari school fees isingatengi uniform. Munotungamirira zano zvavamunangabwa vaifanira kutobva. Ngavatombobvapo tiriposii mbotopinda titonge nyika ive nefreedom ivone nedemokirasi kuti zvavo zvokuti nefreedom pasina freedom.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nhasi manheru tiri kutarisa nyaya dzeuori muZimbabwe uye matanho anonzi ari kutorwa nehurumende kurwisana neuori uhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anorambidza nhengo dzebato reCCC kuungana dzichicherechedza zuva reDay of the African Child kuChinoyi muchire mekusunga vamwe makumi manomwe nevasere nezuro muHarare. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti ichakamirira vana muzvinabhizimusi vatatu vanofungidzirwa kunzi vakaita zveuori kuti vange vachienda kunopawo mativi avo panyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Taboka Ncube.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.